nezuno msangano wedu we MDCT wakaita National Standing Committee yao tanga tichitarisa zvikurukuru zvakaitika pa sarudzo ya meya we Harare iyo yakaona va mafume ve PDP vachiita meya chibvumirano chedu che MDC Alliance achibvumire kuti meya ange achiita werimwe bato risiri re MDCT saka takazvitarisa izvozvo
mataura imi kuti izvo makakurukura nyaya yesarudzo dza meya muHarare saka matanha apa muchatora papo zvichitera kukunda kwakaita va mafume
ya chekutanga ndechekuti va mafume ndeve bato re PDP kwete re MDCT saka hatina zvatinokwanisa kutaura kukuita nezvavo can't recall him nekuti haazi munhu webato redu asi nyaya iripo ndeyekuti bato re MDCT pachibvumirano MDC Alliance Agreement ndiro rinofanira kuita meya bato re PDP rinofanira kunge rina deputy meya saka vamafume vanofanira kuita deputy meya pachibvumirano chiripo ichi saka magweta edu ari kuongorora kuti tingaita sei nezvazvo takatarisa kuti mutemo unoti kudii mutemo wakasainwa nemapolitical parties unoti iwo party yakaiti ine makanzeras mazhinji ndiyo inenge iina meya
asi vamafume nevamwe kavari kuti izvo vakapinda musarudzo iyi seMDC Alliance
hakuna bato rinonzi MDC Alliance MDC Alliance igroup remapolitical parties rinosanganisira MDC pamwe chete ne PDP nemamwe mapato 5 saka nyaya iripo ndiyo kuti atitarise ba kuti iko zvino kwane bato rinonzi MDC Alliance Party tinotarisa kuti pakaitwa masarudzo dza 2018 zvanga zvakamira sei
iko kunetsana kuri kuitika kuva monzora hamusikuona here kuti mimi divi renyu rekuMDCT riri kukundikana kana nyaya idzi dzakiswa muvanhu kuti vasarudze zvavanoda
akwete mukatarisa nyaya yakaitika pama elections iwaya 19 makanzelas akavhotera vamafume va 14 makanzelas akavhotera vamukunguma 14 to 19 muchizvitarisa hapana mutsauko wakanyanya kukura ipapo uyezve idzi handisarudzo dzakaenda kuvana veZimbabwe kuvana iko zvino vanhu vazhinji vanongotaura kuti ava vano vanhu vakawanda ava vano vanhu vakawanda hazvisati zvatestwa izvozvo
veMDC Alliance vatataura navo vati vaunganidza ivo masignature evanhu vanodarika mazana matatu ezviuru kana kuti 300,000 vachiti izvo vari kunyunyuta nekuburitswa kwakaitwa mazita ari kuda kuti atsive vanhu vakaburitswa muparamende munoti kudii nedanho ravatora iri
hakuna mutemo wakadaro chekutanga ndechekuti mukatarisa maafidavits iwayo iafidavit rimwe chete rakanyorwa nevanhu vakawanda saka inyaya imwe chete ende nyaya iyoyo iri kuti isusu seMDCT hatifaniri kutsiva maMP iwayo asi mutemo unoti bato rabvisa munhu muparlament bato radzinga munhu muparlament ndiro rinoisa replacement saka MDC Alliance haina wayakabvisa muparlament vanhu vakabviswa neMDCT saka MDCT ndiyo yakanyorerwa neZimbabwe Election Commission kuti mabvisa vanhu venyu saka chitipai vanhu vanotsiva vanhu ivavo saka pakatanga kuruzira ava vanhu nyaya yavo paparlament patakahwina isu simba redu rekuti ndisu tinokwanisa kuita recall mamembers of parliament uyo anoita recall mamembers of parliament ndiye ane simba rekuisa mamembers of parliament saka zvima affidavit zvakanyorwa zvakanyoreswa kana kuti zvakagadziriswa nevanhu vasina njere dzenyaya dzema elections especially nyaya dzeproportional representation MP weproportional representation haasi MP akavhoterwa nevanhu jikelele munhu akasarudzwa nepolitical party